Zimbabwe yakamirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van De Westhuizen, Denison Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyaora naIsaac Mpofu. Chero kusungurudza veruzhinji ndechekuti Zimbabwe iri kunzi nevatungamiri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti pane vatungamiri vanosvika 60 nevanomwe. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe varingisai mapondera. Vanoti havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa.
Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagemu vakapinzira nyika yeZimbabwe seyatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi vatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8.
Vachinyora padandemutande reX, mnyori mukuru mubazi rezvekuriswa kwemashoko Vani Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuParis. Vati vanhu vakaenda egumi nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket nerugby Edmond Mutetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya.
Ane 7 maathletes nechikwikwi 7 vanhu vachizonoitei? Vari kunotamba here or vane chikoro chimwe chavachanodzidza?
Pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan, Zimbabwe yaive nevatungamiri 13 asi vatambi vari vashanu chete. Vaimbove nhengo yeparamende yeNorton vatemba Muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rweParis yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki.
Kuti tichengetedze mari iende kudevelopment yemitambo munyika. Tambi vashoma asi maofficials akawanda. Unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndozvagara zvichiitika makore nemakore.
Murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kuteedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana-siyana.
Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, tisaka dzaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei runomuti sei dzinhau yokuti izvo maathletes acho o vamhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto.
Kune vanoongorora nhau dzemitambo, America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa neChina, Great Britain neJapan. Menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa Mangwana. MuAfrica mutoini Kest Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe. Makundano eParis Olympic Games aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa11 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.